tichaona zhinji dziri kuwanda nepamusana pekuti vamwe vachairi vanotyaira vasina hanya, vamwe vanenge vakadhakwa. Zvikonzereso zvinosiyana-siyana zvinoita kuti tichaona dziwande, dzimwe iyaye mugwagwa yashata. Isusu sesangano repassenger association of Zimbabwe tiri kukurudzira vatyairi kuti vakoshese vanhu vanenge vakatakura, uyezve vakoshese ivo pamwe chete nemhuri dzavo, nekuti mhuri dzavo dzakavamirira nguva dzese. Ivariritirwe mhuri zvakare. Isu chatinoda ndechekuti vatyaire pore pore, kumhanya handi kusvika. Vateedze zvavakadzidziswa panyaya dzedefensive.
Mabhaza ari kuita here zvinotarisirwa kana kuti zviri kukurudzirwa nehurumende kuti zviitwe kuti chirwere chisapararire?
Ngoro yatabva kuita munotakurwa veruzhinji nekambani yehurumende yeZupco inoratidza kuti izvona vashandi veZupco havasi kusanitaiza mapasenja, uye zvekare hapana kufafaidzwa kana kudisinfektwa kuitwa mabhazi marenge esati aenda kubvira misha inogare veruzhinji kusvika mumarengi. Izvi zvinhu zvatanga tichiongororawo kuti vanhu vakamira mutsare kukira mabhazi, vanhu vakamira zvekumanikidzana zvikuru, chekuti tinotyira kuti chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 wave 4 inogona kubata vanhu vari kufamba namabhazi nemichovha nemota dzemapraivhete, nekuti hapana zviri kunyatsoitwa kudzivirira vanhu kuti vasabatwa nechirwere ichocho.
Ko, panyaya yezvivhara muromo nemhino kana kuti mamaski,
vamwe vanotitaura vakabvisa mamaski vari mumabhazi, vamwe vanotokwira vasina kana mamaski acho, kusanganisira nevashandi vacho vanenge vasinawo mamaski. Izvi zvinoisa vanhu panjodzi zvikuru. Uye zvekare mabhazi ari kuzadzwa. Takatarisa divi rekueastern side reHarare uye nemamwe madhorobha kunenge kuchibva mabhazi kunana Chitungiza. Dzimwe nguva vanhu vanotouya vakaita standing nekuti zvifambiso ikoko zvinonetsa zvikuru nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzemuHarare.
Saka vanhu vanozoita sei?
Vanhu vari kuzokwirawo marori, vozokwirawo maprivhete, mawishi, mahonda fiti, mafani kago nedzimwe dzakadaro, nekuti vanenge vapererwa vachida kubata nguva vachimhanyira kwavanenge vachienda. Izvi zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa nehurumende kuti mutemo wecovid uchengetedza vanhu wakatarwa neMinistry of Health and Child Welfare pamwe chete neWHO panyaya dzekutakurwa vanhu uri kuchengetedzwa here. Tikuona kunyaya dzekutakurwa kwevanhu mutemo wekurwisana nechirwere cheCovid usiri kuchengetedzwa.